A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, March 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the cyclone that has hit Zimbabwe after devastating Mozambique and Malawi.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back. And the number again, 001-202-619-2077.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
89 people have lost their lives in eastern Zimbabwe, where hundreds are still missing.
The cyclone named Idai, or Lavas in the Shona language, made landfall in Chimanimani on Thursday night, leaving in its wake a trail of death and destruction. Mudslides are also affecting scores of villagers.
School children have also been on the receiving end of the cyclone. Let's watch this AFP video of the destruction of the tropical cyclone. Unfortunately, we will be giving you the video later, Junga.
As the waters recede and rescue efforts pick up pace, questions about the country's disaster preparedness are emerging.
These questions are arising from the fact that in Malawi and Mozambique, where the cyclone first hit, there were few deaths, but the affected areas were larger than in Zimbabwe, where more people died from a smaller area.
Critics argue that Zimbabwe had more time to prepare after the cyclone hit Mozambique and was poised to strike Zimbabwe.
The response by President Mnangagwa, who flew out of the country on the eve of the cyclone's landfall, is also being questioned by some.
South Africa has pledged to help its neighbors as the United Nations also mobilizes the world to lend a helping hand.
MDC leader Nelson Chamisa today led a party delegation to Chimanimani, Tanganda and Chipinge to assess the situation firsthand. Let's hear what he had to say about the trip.
The situation is quite catastrophic and very devastating. We have seen serious destruction of property, loss of lives, people's houses have just collapsed and are destroyed. Bridges, road infrastructure is totally decimated. So it's really a national disaster of serious proportions and devastating magnitude. And as far as we're concerned, this is the sort of thing that gives us a wake-up call to say we should not be caught napping, just like we were caught napping at battlefields there when we had people who could not be rescued for days. We have seen this situation again. So we need to have better disaster preparedness mechanisms, early warning systems in place, but also more importantly to have the state being mobilized, marshaled and energized to respond to fundamental issues that affect and are hazardous to life.
We understand that some of these areas are inaccessible. Which areas did you manage to visit?
Well, yes, we went to Wengezi. As we were trying to get to Neziwa, we couldn't because of the bridge that has collapsed. We also went to Nyanyazi, where we tried to assess the situation. And, of course, visiting the mortuary to observe the situation there.
That was MDC leader Nelson Chamisa speaking with my co-host earlier on the line from Chimanimani.
So to join the show, just call us and we'll give you a call back. And also remember that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
President Emmerson Mnangagwa has announced just a few minutes ago that he is going to visit the devastated areas tomorrow. And so let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 201-202-619-2077 and we'll call you right back.
Ongu Chris nevatereri nevatariri paneno nguwa wari kupinda mchirongwa chedu nyika iri pakuchema tarasikirwa nevanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe 89 vashaya kunewo vanodarika zana vari kunzi havasikuzivikana kunzi varipi asi hurumende iri kuitawo zvairi kuita kuti inge ichibatsirana nevana veZimbabwe vari kubatsira pane inonguva takanzwa vana vechikoro vanga vakavharirwa kune chimwe chikoro kwemazuva nenyaya yekuti kwanga kusingasvikiki nzira dzakawanda sezvamanzwa muzvirongwa zviri zvatatichiita nzira dzakawanda dzaparadzwa chiri kunyanyochemwa nevanhu inyaya yekuti vanoda rubatsiro rwezvekudya mvura yekunwa musakanganwa kuti vanodawo mvura yekunwa yakachena nekuti pari zvino hapana nzizi kana matsime anganzi ane mvura yakachena nekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo saka rimwe dambudziko rinogona kuzotarisirwa zvakare rinofanira kudzivirirwa remanyoka vanhu vachiwaniswa mvura yekunwa yakachena mishonga zvokufuka nezvokupfeka ndo zviripo zviri kudiwa izvinezvi kuti vanhu vanga vachibatsirwa mudambudziko recyclone Idai raparadza Chimanimani raparadza Chipinge raparadza kumasvingo kwatonzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pane inonguva raparadzawo manga matunhu kunyange kusati kwanzwikwa kuti kune vashaya here asi minda yaparadzwa dzimba dziri kuparadzwa ndo dambudziko rakatarisana neZimbabwe rakatarisanawo neMozambique neMalawi vamwe vari kuti muMozambique neMalawi nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo irori dzakatokura pane nzvimbo dzaparadzwa muZimbabwe asi huwandu hwevanhu vafa munyika idzodzo huri pasi nekuti nyika idzodzo dzakagadzirira vamwe vari kuti hurumende inofanira kunge yanga isina kugadzirira zvakakwana nekuti kungozivisa vanhu kuti kuchauya mvura handi kugadzirira vamwe vari kuti paifanira kubva patongoudzwa vanhu vari munzvimbo dzaizikanwa kuti dzicharohwa nedutu mupengo vobviswa voiswa kune imwe nzvimbo yakasununguka vamwe vari kuti tainzi kwirai munzvimbo dzakaenda pamusoro asi ndo maizoondomoka zvakare ivhu inonzi landfall iye mudslides vanhu vachi tsimbirirwa zvakare nematombo nevhu zvinenge zvichibva mumakomo mavanga vakwira muyemu saka idambudziko ranga riri amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu rabata nyika Chris
yebo chonga siyaliyamukela zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwezulu lwesiphepho elitshaye kakhulu esigabeni seManicaland sizwa kuthiwa ke sekulabantu abangamachumi ayisificamunwemunye i-89 asebesitshile njalo kulabanye abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kokuba izulu lelo elilesiphepho esiqinileyo kakhulu lidilize indawo eziningi izindlu zidilikile amabholoho athathwa ngamanzi imigwaqo ayihambeki lapha kuludaka njalo sizwa kuthiwa bakhona abanye abathethwe ngamanzi bezama ukuthi bacaphe imifula esigcwele yikho ke sixoxa ngakho lamhlanje sizwa njalo abanye besola uhulumende kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa owasuka ngosuku kuzavuka kule zulu lona leli esiya emazweni awe United Arab Emirates abantu bathi kanti vele wayezaya khonale yena esazi ukubana kuzasala kusiba lengozi enje na hayi ngumbuzo esizawuchiyela lina balaleli lisitshela ukuthi lina likubona njani konke lokhu njalo siyabona ukubana lamhlanje umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele khonale wayazibonela ngamehlo akhe limzwile phambilini kohlelo lapha esitshela akubonileyo uthi yena ufikela lapho okufakwa khona izidumbu emamoshari kwade kungela mandla kagetsi lokunye okunjalo hayi kukhanya kulusizi kakhulu endaweni zakhona yikho asikuzwileyo kuye yena umongameli webandla leMDC kusasa sizezwa ukubana umongameli yena uEmmerson Mnangagwa uzabona ani yesike sezwa ukubana bakhona abantwana bezikolo abanye abazame ubaleka kodwa kube nzima nje bagcina sebephenduka lapho kade bezama ukuyacatsha kona njalo bakhona abanye abadilikelwe yizindlu zokufundela kunenge okwenzakeleyo khona le esigabeni seManicaland lasemaswingo sizwa kuthiwa kona beselifinyelele ke izulu leli lachaya sibili kuze kwadilika enye indlu ebhikida kwafake abantwana ababili jonga
ndizo zvochaizvo manzwa Chris achitsanangura zvasanganikwa navachamisa pavashanya kuenda kuManicaland vakwanisa kupinda muchimanimani nemuchipinge vari kutiwo vasvika pachipatara pakachengeterwa mitumbi yevakafa vari kuti dambudziko riripo nderekuti hapana magetsi saka mochari haina magetsi zvaakuita kuti mitumbi itange kuratidza kuti haichisina kumira zvakanaka kunewo kumasvingo kune imba yakapwanyika vana vakarara makafa vana vaviri vakaurayiwa mutsaona iyoyo tichange tichingonzwawo kune nzvimbo dzakasiyana siyana kuti zvii zvamuri kuwana muchitipawo maupdates pano pachirongwa iye zvinozvi tine vanonzi mukoma Freeman Chari chizvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica ndemumwe wevanhu vari kubatsira nekuunganidza zvikwanisiro zvingatumirwa kumusha kuti zvinge zvichishandiswa saka tavakumbira kwenguva diki diki kuti vange vachiuya pano pachirongwa tichingonzwawo kwavari mukoma Freeman Chari makadini
Aiwa takasimba makadini imi.
Aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti makwanisa kusiya zvamaa muchiita kuti mumbouyewo pachirongwa.
Aiwa ndizvozvo.
Mungatiudzawo kuti zvii zvamuri kuita zvasvika kuti kukokei muye pachirongwa pano.
Yeah, so munongoziva nenyaya yetsaona yatawirwa nayo munyika. Takangoonawo sevanhu kuti kune zvakawanda zviri kuitika kuri kunzi kwadhirika tonzwa kuti vamwe varugara mumakomo hakuna chikafu itsaona iyi yangoita kuti tifunge kuti zvii zvatingaitawo sevamwe vari muno mudiaspora kubatsira vari kumusha ndopandakataurawo nevamwe vakasiyana siyana vakati hai no ngativhurei GoFundMe yekuti tikande mari toitakanzva tikanzva kuti tichikanda imomo then toshanda nevamwe vari kuZimbabwe kuti vachikwanisa kunotenga zvati zvakaita kunge manonperishable goods chikafu chisingaore chiya nemablankets nenhumbi kana tikakwanisa nemvura nekuti mvura ndochimwe chinhu chiri kunzi chiri kushayika nekuti iriko yakasviba saka ni takabva tavhura GoFundMe ya chinangwa chedu chaiva chekuti tisvike pa$10,000 asi vanhu vakakurumidza kukanda mari yacho takakurumidza kusvika pa$10,000 saka tabva takwidza kuti tisvike pa$20,000 iyi zvino ende zviri kurakidza zvekare kuti taakutoda kutosvika ipapo
ndekufunga mukatibatsira henyu kungotsananguravo zvimwe chete nechirungu mukoma achari
okay yeah so you know there's been a tragedy that has befallen us in Zimbabwe especially on the eastern side that is Chimanimani and Chipinge and so as people in the diaspora we just came together and you know after seeing the efforts of other people on the ground in the country who were you know trying to figure out how they could help the people that have been affected in those areas. And so we decided to open a GoFundMe and ask other people to donate in there. And there's been a great response. People have been, has been responding positively across the whole world, some Zimbabweans and some, just people who have been touched. Our goal initially was $10,000, but we managed to reach that goal in less than in a day, actually. And we have increased that goal to $20,000. We are about to reach that goal, and we are keeping on asking and encouraging people to donate because that money is going to go directly to the people and help with non-perishable foods, water, blankets, and, if possible, tents.
Chris.
Yeah, thank you so much, Mr. Chari, for coming to the show.
Thank you so much. I appreciate it.
Yes, Mr. Chari, this cyclone was named Idai. Are you seeing any love from the people? Because it appears like, this has been across the board, I mean, the help that is being given out. Would you say it's coming from everyone despite, I mean, regardless of which party?
Yes, I would say so. You know, what I can tell you is that most probably our country needed something like this for people to realize that we are in this together. I have seen people from both the political parties, you know, sharing, retweeting, encouraging people to donate. You know, when people donate, they don't put their political affiliation, but I can tell you from the sense that I get that people are not worried about which party is doing what. People are more worried about whether the people who have been affected are going to get the help that they need.
Mm-hmm. Yeah, so there have been suggestions from some people, like you are pointing out, that this disaster has united the nations. But it appears the unity is below, is down there, not at the top. Would you say you would have loved, like everyone else, to see maybe Mr. Chamisa and President Mnangagwa going together to assess the situation? What do you think?
Yeah, so the challenge that we have in our country is that we tend to politicize everything, and there seems to be a calculation in everything that we do, that is especially at the top level. So my hope is that Chamisa and Mnangagwa are going to show leadership, because, you know, these people were voted, they received so many votes from people we had hope in both of them. The unfortunate part about our politics in Zimbabwe is that, you know, it's winners take all. And at this point, the president is Emmerson Mnangagwa. But these people are leaders of the people. They need to show that they are united at the top, because the people who are affected at this point, you know, they are from both parties. This cyclone did not care whether you are MDC or you are ZANU-PF.
Mm-hmm. Yes, thank you so much, Mr. Chari. Please do stay on the line. We know you are busy, but we have a caller, and we'll come back to you maybe for a show, a couple of minutes.
Yes, sir. Tine muteereri parunare magadi.
Tipe magadi o baba.
Ndiya nao.
Mkoma gumisa icharamba.
Mkoma gumisa icharamba. Murukufona murukupi.
Harare,
aiwa ndizvozvo. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Toti nyaya mukuru kukurukurai yakanaka chose, but tingotiwo dai hurumende iri kunonokerawo kubatsirawo vanhu. Bhozi hurumende yakaonawo dambudziko recycling kuti pane richauya kwemabhiza akati, but yakanonoka kuita sekubatsirawo vanhu. Dai yakakasikawo kubatsirawo vanhu.
Asi tiri kunzwa kuti iri kubatsira vanhu, mukoma. Zvii zvamungatarisira kunze kwezvairi kuita izvozvo?
Tikutoti dai kune vakawirwa nedambudziko iriva, vanofanira gavhumendi ofanira kuvavakisirawo dzimba, kana kutovabvisawo kwavanga variko, nokuti saikuru inogona kubvuka futi ikoko kwakawirwa futi nedambudziko reCovid. Saka vanofanira kutovabvisa kuvavakira kumwe ino nzvimbo dzinenge dzakati simukirei.
Ndizvozvo. But mambotarisa here kuona kuti nzvimbo dzakati simukirei dzacho ndo dzimwe dzenzvimbo dziri kutoafektwa, dziri kubondomoka, makomo ari kuondomoka nezvimwe zvakadaro?
Kune dzakati simukirei ndo dziri kuafekta zvacho, but pane dzimwe nzvimbo dzekuti kunoto kana kuti especially muri mumarikowa muhwabve mumadhizi marikowa, because ndomumwe futi mukonzera chi dambudziko imomo.
Thank you so much, mukoma gumisai, tinotenda.
Tatenda baba.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri, tina mukoma Richard mupfupi parunare. Magadi, mukoma Richard.
Munofara here baba?
Aiwa, tiri wapenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Botswana, nyaya dambudziko rawira nyika iyo, tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
dai rinini rinoti dai hurumende yakakasikawo kumira mira vamwana vangadai vakakasikawo kuburitsirwa asaingozvisvika pokubva zvisinda bati ringava riri dambudziko pana kunzi demonstration inomhanya mhanya kuda kubloka iyezvitadza kumhanya mhanya kumira pane matambudziko akaita sendisa seakaitika kuchimanimani izvozvi enda ndichitaura nevamwana vanga vari kuchimanimani nekoko vanga vari kuti titori pasitaga hatisati tavana hope.
Saka zvamungatarisira zvino kuti hainzwa kuti kumahelikopta kwainzi kwakuine mhute yekuti wanga usingaone kuti inofamba sei iyo helikopta maitoisa njodzi zvakare then migwagwa haisi kufambika zvokuti hurumende haina zvaingaita
zvekuona kwangu iwo iyo hurumende pachai yaifanira kuona kuti iita sei aipaimbotadza kuwara nguva dikidiki yekuti ma yekuti ine herikopta yaikwasisano asiza ichiona kuti tozvifambisa sei kozi tikatarisa vanhu varunzi vari kufa varuramba zviruramba zvichikokwira hazvisi kudzika kana kuti zvapera hazvisi kudaro apawo president vakabuda munyika vachisiya munyika ine disaster zvakadai
aiwa vakadzoka futi kuti vange vari pamwe chete nevana vavo
kuti kudaro tinotenda kana vakadzoka tinotenda but dambudziko iri ravira dai tinotochemera kudai dzimwe nyikawo dzatibetsera sanga kuno kuBotswana isusu tirikutounganidza zvinhu zvekuti tiende tinobetserewo zvakaita sana hembe mablangeti tirikutounganidzawo mazimbabwe raari muBotswana.
Aiwa muri kuita basa rakanaka kwazvo mukoma. Munogona rimwe ririmi here kunzwa kwashona?
Ndogona shona chete.
Aiwa maita basa, thank you so much.
Tinotenda baba.
Aiwa tinotenda. That was mukoma Richard Mupfupi calling from Botswana. He says that the government should have acted earlier than what it did. And he went on to say if it was a demonstration, it would have acted promptly to deal with the demonstrators. But this time it's taking long. And also they are trying to help by raising funds. They are fundraising for cash, for clothes and food in Botswana to help those affected. That's Mkoma Richard. And Mkoma Gumisai said the same thing, that the government is taking long in making sure that those people and areas are serviced and accessible. But I just saw Minister of Transport, Honorable Joe Bigimatiza. He tweeted, he said, with Honorable Shiri, Acting Defense Minister, assessing and coming up with contingency measures to address the damage caused by Cyclone Idai in Chimanimani today, bulldozers and caterpillars are already at work in the area. Hanzi zvava kutoshanda makatapira nemabulldozer kuedza kuti migwagwa inge ichifambika. Saka hurumende iri kuita matano, hairi kuita zvinganonoka nokuti kazhinji techida kuti bva zvangoita kunga zvakaitika nezuro chaiye, asi matano ari kutorwa. Chris.
Yes, chonga silo mulaleri lapha usibasa chuma. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo baba, ndichona njani?
Hayi sichonile. Ufone ungapi ba?
Vatesinise Harare lapho.
Okay, yeah, Harare. Ungasiphathisa ngohlelo lwethu sikhuluma ngecyclone Idai le.
Hayi ngathanda ukukha unikile kuzeni unokuthumela mazenduduzo kumaZimbabwe wonke anathekele izihlobo zocyclone Idai lo onguyo osesiqeda abantu. Ibese ngikhangela njalo balithi kuna usizi kakhulu ngoba into le isukele Malawi nemele ukuthi ngale government yathatha inyathelo ise isuke Malawi yangena eMozambique. Ngalokho sihlezi sitshelwa ngakho igovernment izithulele. Namhlanje sigijima itheli iyancedisa. Incedisa kukuphi? Umuntu asukume elizweni ethiya abantu besifa abe kuphuma phandle kwelizwe ayophendiswa khonale. Kanti kona kuvele kuyintobani ukuthi umuntu lolutho kuyenzakala elizweni asukuma phuma phandle. Namhlanje ithe legcoba usuba likhulu weHarare kodwa ngati abantu bayafa ukuthi ena sukuma hambe ngati achiyane nalokhu ngazange wasukuma ubezihlalela khathi silokuyikhuluma esemzini wakhe. Umuntu abethandwe yini labantu nalowo muntu enjalo sithengisa ukuthi ngalathandwe lo muntu akukwazi ukuthi uzakhokhela abantu banjani. Abantu bezikwazikuthengisa ukuthi sakula leadership ekhona kabantu abukhokhele okhona izintandane ezikhona ezithwele nzima ngalesi sikhathi.
Okay. Hayi siyakuzwa, sibongile kakhulu mnumzana Chuma.
Hai, kulungile baba.
Hai, sibonge.
Thank you. Tine mumtereri Chris, tine mkoma Henry wariparunare. Mkoma Henry Magadi.
Yes, ndiripo Magadiwo. I'm Henry Musha.
Henry Musha. Murukufona murukupi mkoma?
Yeah, I'm phoning from Gwanda.
Gwanda. Aiwa nyairi mudariro. Ndiyo inyai inosuwisa kuti nyika yarasikirwa nevanhu vanosvika 89. Vashaya vamwe vanodarika zana havasati vazivikanwa kuti vari kupi. Misha yaparadzwa, zvipfuwo zvaparadzwa, minda yaparadzwa, migwagwa yaparadzwa, zvipatara zvaparadzwa, nyika iri kuchema. Tipeiwo zvamunotaura.
Right, I happen to come from Chimanimani. Although I am not in Chimanimani right now, but I'm in great, great pain like all other people in the world and in Zimbabwe. What pains me is the loss of life, the loss of property, and the way we have, as a government, reacted and responded. It seems like, you know, when you are faced by such a situation, you want immediate help. No matter reasons that people give, you still feel help. Once it is delayed, it's delayed. We have ministers, three, who tried to go. They failed to go because of poor roads, damaged bridges. They went back to Harare, maybe to organize logistics, etc., etc. But they were supposed to show commitment, stay there, continue fighting, working with the soldiers to find a way and move on, rather than just try having their vehicles were stuck twice. Then they went back to Harare. What for? Right. Apart from that, we had helicopters that were deployed. We were told it took time for them to be able to get right into the affected areas because of bad weather. Fair and fine. But we have got horses. Normally, horses are used when they arrive, and et cetera, et cetera. But they could have been used to go and scout and assess the situation and then come back and give feedback to the teams that would then maybe follow by road or whatever. But that was not done in as far as I'm concerned or in as far as I've heard. Apart from that, we don't have any information right now to tell us that from Mutare, for example, if you are in Mutare or if you are in Masingo, which bridges have been affected, which ones have not been affected, and which other link roads can be used. For example, you can avoid the 3 or 4 damaged bridges that are being mentioned from Wengezi to Muusha. You can via Nyanyazi. There's a link road that goes up to Muyeburi. You would have avoided 4 or 5 damaged bridges. Fine, I don't know how the damage is like along that link road, but when you look at repairing bridges, it's more expensive as opposed to maybe seeing a link road, telling people what they are supposed to do. All right, apart from that, we have not heard each and every province announcing that they are ready to receive even donations. We only heard a minister who spoke yesterday saying that the civil protection unit, the center is in Harare and Omtare. What about people in Bulawayo? What about people in all other parts of the country? We cannot all travel to Harare. Let there be active centers in each and every town, in each and every district they announce, so that people can willingly donate and even volunteer their own time or whatever. So, anyway, I'm just in great pain. I've got information that my own family members have been badly affected. But nonetheless, I care with everyone else who has been affected, not only looking at my family members. Thank you so much.
Thank you so much. Tinotenda baba. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Chris ndi baba Henry Musha. Vafona zvavo. Vari kugwanda asi vanobvawo kudunhu remanikaland kwawirwa netsaona vari kuti ivo chiri kunyanya varwadza ndechekuti panenge pasiri kupiwa update kuti vanhu vazive kuti nzvimbo dzaafectwa mabridge aafectwa ndeapi kana wakada kunge uchifamba unoenda nekupi 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 vasimudzo imwe nyaya hombe kwazvo kuti kana mumatunhu chaimodai hurumende yakatozivisa kuti mudunhu rebulawayo vanoda kubatsira endai kumahofisi ebazi rakati kana kuti pakati zvimwe chete kuMidlands zvimwe chete kupi nekupi but vari kuti havasati vanzwa zvese zvekunze kwemumwe chete gurukota rimwe chete vari kutiwo pane makurukota akaedza kuenda vakakundikana kusvikako asi vakabva vadzokera kuHarare hanzi dai vari vamwe vaiti aiwa tochigara hedu tiine vanhu ikokuno kusvika zvinhu zvanaka ndozvimwe zvavari kunyunyuta nazvo tinotenda zvikuru vamusha nemashoko enyu tofunga kuti ari kunzwikwa iye zvino izvi Kristi tavana vaClarice Madruku parunhare mukuru wesangano replatform for youth development tichiri kuedza kuti tibatewo vatafadzwa mugwadi inhengo yevechidiki yebato rezanu PF nhare yavo inenge iri kuti ikarira ichibva yadzima handizivi kuti ndo vari kudzima here asi vakatotigarira semaziviro atinoita tisaramba tichivaedza tozoedzawo zvakare kubata vatichizinyemba vanove mutauriri wemet department kuti vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvamira sei tichaedza zvakare kuvabata tiri kuedza mumaminitsi ari kutevera asi tombonzwa kuna vamadhuku vari parunhare Chris.
Yes, Mr. Madhuku.
Yes, yes, yes. Tinoti tine urombo zvakanyanya nedambudziko ratiwira iri kunyanya nzvimbo dzekushimanimani nekuchipinge. Ndingati pari zvino sekutaura kwatikuita dambudziko rakapanga musi wechina sezvinozivikanwa nevanhu vechiti ava pazuva rechi4 kana kuti rechi5 zvitarisa tatsanangudza nasei. Asi nevari vanhu vari kuteerera vazive kuti dambudziko rainya kukura zvichitevera nekuti kurudziro yatakapiwa kana kurudziro yanga iripo tichimirira kuti dambudziko richinge razoitika musi wechina yanga iri shoma. Vanhu vanga vane ruzivo rushoma shoma, vanhu vakangozvitora sezvinhu zvichangopfuura kuti hakuchange kune cyclone idai ichabva nekuMozambique, vanhu vanange vazvitora zvakanya. Pazvaitika pari zvino tingati muchidimbu kuChipinge kunyanya tine vanhu vapari zvino vanosvika 6 vata nemazita avo kuti vakashaya, asi tine vakawanda vasati vazivikanwa vatinoti vari missing. Nhasi unowu manhu vanotinoti pane imwe nzvimbo iri kuzesa Chipangai patori nevanhu vanosvika 10 dzimba dzakapwanyika, asi tine zvakare Sayo River kuzasi rekuChipinge azara zvokuti zvave uyu akufashukira zvokuti tinenge tichitokurudzira kudai vanhu vazhinji vari kugara yatinoti mhera Save vari mudhize nenzvimbo dziri kwaSave kana kuti kufambidzana nerodhi rinobva patanganda kuenda kuchiredzi vari panjodzi dzakanyanya. Saka tinenge tichinekurudzire kudai vaenda kunzvimbo dzavanenge vari sefu. Nechekumatunhu ekuChipinge kunzvimbo dzakafanana nekuti kungaoni kana muChipinge mutauni kumaurisilinda tine misha dzakawanda dzakaparara nekuda kwekuti mvura payanga ichina yaita malandslides. Izvi ndo zvanga zvichinya kuitika zvekwanashimanimani, asi ndisati aita kushimanimani vanhu vangada kuziva kuti vanhu vatatambira vachishaya vanowanikwa kunzvimbo dzekungaoni kana kusouth dhani kunonzi kwatamandai, then tine mana mtema vakashaya vachida kuno kurwizirwe kwaSave, and tichiri kuramba tichipihwa vakawanda vari kushaya kunyanya kuti rwadza sekutaura kwatiita nezvekuti nzvimbo idzi dziri kushayika vanhu idzi nezvekuti vanhu hatisina connection yakanyokwana nekuti vamwe vacho vaiita vachidaidzira kuti tiibatsireiwo vaishandisa mafoni avo kuti pane dambudziko rakadai mamhanya kwamusirizwi kune dambudziko rakati, asi vaizoti vaakutaa kuvateverera mafoni avo anenge asingachaiti. Saka tiri kutarisira kuti tichange taakutonzwa madambudziko akawanda sekuti vari kushayikwa ava dzimwe dzenguva vatove munguva yakaomesesa. Ndofungawo panga pane maupdates anga achipiwa nehurumende, asi ndingada kuti vanhu vazive kuti dambudziko riri kuchimanimani kazhinji zvine zvinhu zvaakuitanga kuti dzatirirei, asi inyaya yekuti mabridge mazhinji anofanira kuti tichibva nekuwengezi chino chimanimani akadimbuka mazhinji kutangira pechingoti bvei pawengezi vanoti kumvumvumvu zvichienda kumberi, then tichibva nekujopa zvakare pane malandslides ari kuitika. Ndofunga hurumende pavanga vachiupdata vaitaura manumbers ekuti 82 vanhu vashaya, asi ndikati tizivisane kuti manumbers evanhu vashaya anopfuura 82 zvekuti inini sekunzwisa kwatiri kuitawo tisingadi kumhanya kuenda kumberi kwehurumende vanhu vaakusvika kuma120 ende vanhu vazhinji vari kunzi havasi kuoneka ava vazhinji vacho vanhu vatinoona sekuti vachakarika. Saka tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti dambudziko recyclone idai iri idambudziko yekuti dai panga pakaitika kurudziro nenguva chaiyo chaiyo dzimwe dzenguva tingana iti paka iti kashinu zino iti ziri avoidable. Pari zino zidati rujizwe zimbabo riku tiyelela. Tingana wanwa zuri saka tenda kupi nambu zikuro dini kaka kurasa kati. No tarisila kuti neno wanwa riku ya kuru zero. Zekuti wanwa kuwala zekuti indime hama yangu anonzi Robert Manono akato shaya ku South Sudan. Akati adoni ati wane mvura. Chitino chake taka gara nacho. Kwenguwa refu shisha kuti otor kwa sei. Sinza apana mota zima purika. Zimudainzi mota zima soja. Jirushi mani mani. Zikuti se mburi takato sepeza taka kuti akutora tega. Chitino kuchisa paka naga. Saka mbriko nato hili tambe ziko hili mekuti. Wanu wa nenge wa uiru kwa nenjozi. Hili kuwa kuka kukuru mende. Haesi kunyasa kushika. Nengura cha echa ndo. Tambe ziko nakapenda kukura. Zeni pane kukuru zile kukuru zile nengi shuwa ni mashangani waka wanda wanda. Sekuti kuri kuchipinge isuo se platform for the development zinjitani ya kuita nezo kuna mbari chikuru zila wani kutivani wani sile kuri kana wawiri wane njozi waneenda kupine kuti mange ma protocol za wisha kwa mehuru mende akatire bei zikuti zimifona kuitwa sekuti wani oti hivo
right wa ama duku dimbo kubata emuro muama duku ramba ya nyimuri parunare wachari waru kuda kumanya ndufu ngatingangu wati 30 seconds wachari mungo tipo mashoko enye kupesira
it's okay.
Yeah, so inini maonera ndinoita ndezvekuti hurumende ngaisanyanya kuva nefie muzvinhu zvakawanda. Munoona izvezvizvi hatisi kuziva kuti zvinhu zvakamira sei. Vari kuti ndege dzaita dzakupinda nekuti zvikopokopo nekuti kune kwaiva nemhute. Asi mwedzi ichangopfuura vanhu vaitaura nyaya dzemadroni. Kuti toda kumboitawo zvemadroni tichidini muZimbabwe. Vakamhanya kunoisa mutemo wekuti wakudiwa license yemadroni. Ndopangadai pachishanda madroni tichimepa kuti mvura iri papi, vanhu vari papi and so forth so that rubatsiro runosvika pavanhu in time. Asi hurumende kutya first more than thinking about a benefit kuvanhu.
Thank you so much, Vachari. Ameno kana mchili kudai hanyu kutandara nesu, munaramba muripo.
Yeah, Mr. Chari, maybe if you can hang on for just a minute or two, I have a question for you.
You know, that's fine.
Okay, rikai tutore mteereri, aripari narekto vatatu kwa muri. Tine mteereri, alo?
Alo.
Hey, makadi mkoma?
Tipo makadi yo baba.
Daka simba, ndi mkoma anyama?
Nda machiridza ndirikuwa rusate kwa mashoshoko.
Baba machiridza, aiwa, tino kutenda ene kupinda mchirongwa, tiudzeo kutukamira sei.
Ai mafungira angu ndiri kuona sekuti hurumende yedu iri kutiregerera pazvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika zvinenge zvichikonzeresa kuti isusu tipinde mumatambudziko. Ingadai yakatanga yakatiziisawo cyclone Idai yakatotaurwa kuti iri kubva kuMozambique. Saka payaibva kuMozambique ichipinda munomo vangadai vakamhanyamhanyawo kuti vaziise vanhu. Kana kuti masoja ya nevamwe mapurisa vane motikari dziri padhuze kunzvimbo kwakafanira kuita sekuchimani mani dzogara dziri redi kuitira kuti kana vanhu vakuatakwa nechimiro chakazoitika matirichi vangadai vakazokwanisa kumhanyiswawo vachiiswa kunzvimbo dziri sefi. Saka tikuona kuti hurumende yedu iri kupindira hayo pakuda kubatsira asi yakanonoka kubatsira kwacho hakuchabatsiriba. Saka hazvinhu zvinorwadza sitereki nekuti kuti tinzwe kuti vanhu namba yakutaurwa iri dziri kusiyana futi namba dzacho vamwe tinonzwa izvo kuti vari almost 120 but vari kuti ma 82 zvombodzi kuma 89 kuti vataure chokwadi kuti namba yevanhu vakafa kuti tizive ndeyakati uye vanhu vakafa vakafira papi havasi kunyatsotsanangura ba. Saka hazvive kunzwisisika manje zvinotibata kumwe yedu isu vanhu.
Ndizvozvo. Aiwa tichanyatsonzwa munoziva zvinoitika baba machiridza. Fanike nenyaya yekuti masaisai haasi kuwanika matunhu iwayo. Saka zvine zvakuti kuti tikwanise kuunganidza umboone kukasika zvakunetsa nokuti pane pachidai kuti dai phone dzaishanda munhu aingofona kuti inini pano ndashaikirwa nehama yangu kana kuti handisi kuona hama yangu pochinyorwa kunzi missing inhamba yakati vashaika. Saka iye zvezvi pachiri kuita zvekuti manhamba anogona kuya akatisiyanei siyanei.
Asi zvinhu zvaigona kudziiririka zvingadai zvakadziiririka izvinhu izvi.
ndizvozvo
zvakadhirika pati zvakare zvakadhirika pati zvikora kuti vanhu havana hanyi vaba unoona munhu ayo pamusha pakunzwa kuti musha mako pane munhu ada kuya nemoto kuzokupisira omboenda kwako kuseri kwegomo uku ozonzwa kuti musha wako uya wapiswa manje uchitanga kubva ikoko uchidzoka uri baba rudzi manje.
Aiwa tinotenda tinotenda vamachiridza. Thank you so much. That's our caller. He's a regular caller. Caller, Mr. Machiridza. And he's also like the other callers saying the government's response was a bit slow.
Mm-hmm.
Yes.
Yes, Mr. Chari. Mr. Chari, are you there?
Yes.
Yes, Mr. Chari, just a quick question. How did you convince people to trust you, because we know in Zimbabwe, you know, because of corruption and other things, normally when you run such a fund and say, I want to help, you might come across some difficulties. But how did you manage to be this successful?
Yeah, it's a challenge. You know, there's been a lot. The moral fiber of the country itself has been affected mainly because of the challenges we have had in the country. So, but as for me, I have been doing this for some time. I've helped in a number. I mean, from way back as 2008, when there was the cholera outbreak in Mashingo and so forth. I've just been helping and accounting for each and every cent, you know, because one of the things that we take for granted is just telling people the, you know, even the minute detail of what has happened. That is what people care about. You tell people, we raised $10 and we used $2 for this and this, and people can see for themselves. There is a track record, and you know, you have people vouching for you that yes, he said we received this, and for real, we received this. Now, this is the same challenge that our government is having right now. Like, I heard the caller who was talking about lack of information. Our government right now is not telling people the minute details. You know, if you remember in the United States, if there's an emergency or if there's a crisis, go on national TV, on radio, maybe on an hourly basis, and they'll be giving you updates. We have four people who are here. It's happened here. So that people get informed and they don't become suspicious or start having conspiracy theories.
Mm-hmm. And also, yeah. How are you going to make sure that the recipient get what is due to them?
Right. So here's the thing that we have done in the past. We have developed a network of trusted people within the country of Zimbabwe. Like, these people we've worked with, and we know that when you say this much is going to this person, they are going to make sure that person gets it and acknowledges that they got that amount so that everybody can see. So we have people on the ground, people like Sean Marlins, Jacqueline, Anna Wellington, Mahoma, and so forth. These are people we have worked with, and they have delivered and accounted for every cent. And this is the same thing that we are going to do. We are hoping that we are going to deliver the food, the water, to the people that are in need. We don't want to put this money anywhere else to anybody else to do it on our behalf, because it's hard to trust them to do it to the perfection that we wish.
Yeah, interesting.
Aiwa, this is kuti vachiruda kutandira nesu here kana kuti vakumhanya.
We only have like 15 minutes.
No, ndinotenda. Thanks a lot.
Thank you.
Okay, thank you so much, Mr. Chari, and good luck.
Mabasa ari kuitwa nevamwe vana veZimbabwe Christ vari kunze kwenyika nevari munyika vachibatsirana kuunganidza rubatsiro. Inguva yekuti titarise kuti nyika inobatana kuita chinhu chimwe chete zvematongerwo enyika zvombosendekwa, nekuti kazhinji vanhu vanoparadzaniswa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Pakazoitawo zvakare dzimari nezvimwe zvinenge zvichibatsirwa nazvo zverubatsiro izvi, vamwe vanogona kunge vakutozozvishandisa kuita zvematongerwo enyika. Zvasiyana nekunge purpose kana chinangwa chazvakaitirwa. Ndofunga tine vamwe vari parunhare. Alo.
Alo, mkoma jionga magadiko na mkoma grisi.
Aiwa tiruwa penyu, ndiani wari kutaura?
Mkoma Donald.
Mkoma mambo, mama kadi?
Nifara mkoma wangu magadi kwa haza, nifara meda mjiko.
Aiwa, ndizozo. Ndizozo, tipe iwo mashoko enyu?
Mashoko wangu ndo kungo chenda, ni kuna wano batira sabakata mkoma Freeman, nchari wangu wa shitaura. Nwa wana kama nifuma social media, waki tu kumzira wangu wangu, kitu waite uchi. Waite mbeme mbeme, waite batira nepa damu jikora wila, ame, achu wila. Asita nino da uzo ngota ura, nite kitu urumende edi nota siki, sume sumi, nyo situra kwa grande. Like matambu jikora esiko. Wapa cyclone elini, cyclone jazeti, cyclone gloria, nengo cyclone ya kato tete tene. Nunga tatu wa 5 kana 6 kana zinda kanyamu. Nino tozi kama watu mbani kumosa, ndiki mostly, ichiwi ya kiparada kuma nikisa ite masu nkoto. Kuchipangate panya wa umwe matano, wakata pengi matende, nda kati laiki wana matende, nda li stua in place. Yukuti zilo zikanga watu kati, sasa rea cyclone yuka ika. Jodiwa, kubatilo kushe utakunenga wakaringa wakaribwa, baba aili enge waya waka pazituwa. Panepa, dozi nesi nye ujiwa, nifika, ati urume ndo yudi meta sakuti yunu zinyuwa nbawari, yunu zato karatio, zanya genesua, zine yagi masu mbaka na uji. Ati nito ziwa kuti, kata pakata dambu zikora mbaka, 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 asi zaidi kwa kuti nguo ningu watunguka sisi wa kari tamu na kumi kari kisha kari zuri kwenye kana mtaa kwenye masoja kupoja sisi na mfanga sisi kwa kuti mje kana kwa sisi kana kwa kuti sisi wana wanga 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 kwa sisi yaka na wana asio wata kupa ni basi basi ni jinsi darasa mbani kana prepare kaka ni yao urumende ni kuna kati ya chumba ani zime zime shenongo kwa kuti ni wande zime zime bata rushiji yao zime tafuli zime tumepei.
Mukoma mamboma, tinoona kana mukoma mamboma kana muno munyika dzakaita seAmerica dzakabudirira izvi. Kwakaitawo matsaona akaita seiwaya tinotoona vanhu vachirasikirwa neupenyu asi nyika dzinonzi dzakabudirira.
Nyaya izvi pakubudirira kwenyika kana kuti kuita urombo kwenyika asi kuti kushoma kati na sisi zungazi kwa sababu kati na wanu pamoja na ulaguli kuli nende kita kuna ubatiro hapo na watu zinazidi ubatiro muna hizi ndiyo kwa sababu batika shamba chini una shamba zili rimkomo.
Zeni pana imwe nye kunzi anzi wa gari wo isusu wano tinuko na utayu wa ninga siye munda wangu kana mshu wangu kana shi ndo tofira pano ni shunzu wangu imwe onye ya futi iwe
ya iwe manje dene nye eno yubata urumi inde kuti kisa tawa ni dambu ziko pakati penesa pa kuchipisa mchiri mumenia chino kwa mchiri mba lady inspector sili valita ya ima jenda kutika na wakavakira mpashi tekete unu zenzu wakavakira pano pasinga ni nona wakitara wakifanjiza wani mariza kwa wanda wakata unu wano ziko mfamba wa chipinda marubi hawa chiti hapa wakavakira pa jingani gishi kade ni hapa jingani gishi kena wati wati uru jidza wani ema ya ndo basarai kete go kama mariza wano wakata unu chino kwa kupinda maruwa. Tadi udah lah nunggu. Sebab kata aku cakap mukos, hari kita mesti kembali ke madras. Tadi beri saya mohon, cakap mukos. Bukan nak kata kalau aku tiga. Ugu mukos tu macam mana? Jadi cakap bukan kerumah. Bukan aku tiga sih. Nenek aku tiur, nenek ni dah sebut nama nenek ni apa nama? Asyik aku tiada macam ni. Tadi aku esok baru baru tiga. Nenek aku tengah siwa baru tiga punya. Mula sekarang ini kita sudah orang kawal. Jadi kasih cukup baca lawan. Tidak mungkin dah tu. Nenek nak cakap apa? Nenek ni dah Afrika. Minister of International Affairs, Relations, Minister of Justice, wakati kumibila umasantani, wakati kipa umibiva, stop. Kuchi ano batia, leo kutunga mila ya kukupatunoda.
Thank you so much, Mukoma Donald. Kuchi
kutunga mila ya kukukukukukukukukukukua kukukukua wakuruka kumunganyama, tunoda kukuru, kumuone kwa pasito.
Aiwa. Tinotenda shukuru Mukoma Donald maita basa. Ndinofudaira kuti mashoko ese amuri kutaura vanenze varo kuzinzwa. Zvinosvika kune vakuru achizotevera nematanho iyayo. Chris tichina Mukoma Clarice Maduku parunare.
Yes, jonga. Nge ngakai kumnumzana Maduku. Ke mbale ke esikuthola ebulenjini be Facebook. Uthuli Masoka uthi yena dudu kumdeni yonke eshonelwe uNkulunkulu uzongenela. UJanet Jem Ngwenya Ncube uthi yena wayezalivimba ngani upresident lo. Umthandeni Mqondisi Chibale uthi mina ngithi izanu ayigijime iyepha abantu ingubo lamaseyili ngokuphangisa. uPamela Khumalo yena uthi kubuhlungu okwenzakala eZimbabwe. God help us, we have suffered enough. UColin Yellowman Diamandlovu ufuna simtshayele, siyamtshayela nje kathesi. UPamela Khumalo uthi government is not doing enough. Yeah, siyalibonga ke lina abalaleli bethu. Lingasipha ke inombolo zenu nxa lifuna lani silitshayele ucingo. Yes, Mr. Maduku, so what is the situation right now? We understand that the skies have cleared up. What is the situation like in terms of the weather?
Yeah, actually, got a few with one kuti Zunja kuti like in Chipinge currently Baku clear, and we are told kuti Musue Tuesday, like Mangwana, Zunjinge Shaita sober up. I think that is very good, although Jagu clear up, no patra would never receive my messages are no hard, the goody Pasanga Shaita trick up. Atatishizira kuti vakuvara ndiani, vakafa ndiani, damage yakadii nekuti tese tanga tiri uhuruku vanhu vari marundi. Saka izvizvi dambudziko ndepatatanga kuchiwana fresh information kunyanya dzimba dzakapwanyika kana kunyanya kusaidi rekuchipinde matoilets ndiwo akanyanya the most damaged matoilets anga achikorasa aya atinoti mablayer toilets nedzimba dzakabvama marata. Nevanhu vakakuvara vanenge vachida food shelter nezvakawanda wanda psychosocial support. Saka nekuti zvinhu zvakuclear hazvo ndopanenge pakusinyatsa kudiwa masangano akazvimirira ndikundaona kuti vazhinji vanga vachitaura nhasi vari kungoramba vachitsinira pano hurumende. Ndinobvumirana zvekuti hurumende ine chainofanira kuita. Asiwo tisakanganwa kuti isiwo sevanhu like isu takamirira masangano atinoti community based organization. Pane imwe information information blitz inofanira kunge ichisvika muvanhu. Ndambozwa umwe muteereri wedu atara kuti kune vanhu vanoramba vachichengetedza nzvimbo dzavo dzavagara vachingoti ndo kune makuva ana sekuru wedu ndokwatakazvarirwa tichikurira iko. Tine nzvimbo dzinonzi ana Masimbe, ana Chibuwe. Injimbo dzekuri muna 2000 pacyclone Elin dzanga dzakatonzi vanhu vachagara ikoko nekuti kwanga kuine mafloods. Atina kuti patitava izvizvi vanhu vaya vakatinyatsozovaka dzimwe dzimba dzakatonaka vachiramba variko. Hurumende ichitotiwo makanzu ichitosvika ichitoregireza mamwe mastends. Ndo imwe nyaya yatinoti now that cyclone pazvinhu zvaakupera ndo dzidziso inofanira kuti inge ichiitwa kupfurikidza pahurumende ichienda kumasangano akazvimirira ega machurch nemacommunity leaders. Ndo imwe number one. Then imwe number two yandiri kuona nyaya inenge ichida yayo kuti pachita information yakanyatsokwana. Ndambozwa vateereri vazhinji ndo zvinhu zvavari kuchema chema nazvo zvandiri kuona kunge hurumende haina kunyatsikunge yanyatsokubabata. Tiri kuona kuti pane sekuchipinge DA's office yakaita central command pavanoti vanhu vari kutsvaga information. Asi ndinoona kuti mune zvimwe zvikamu isu vemasangano akazvimirira ikati inenge itoriwo neimwe information inenge yakatoti wandei kupfuura inenge iri formal because yekuhurumende inenge ichida kugadzirisa yatinga regulate panofa vanhu ivo vanokwanisa kuyanda vachitaura zvinhu zvichiri kumashure shure zvichitaa kumberi. Ndaifungidzira ndo zvataa kufanira kunge tichinyatsobatsirana kuti pane information yavepo vasishashanisa zvekungoti patv kana paradio kana pamawhatsapp. Pakutoda vanhu vanoremekedzeka vanenge vakufamba mudzimba dzevanhu vakakuvadzwa vachibva kuvatsanangura nekuvataurira kuvataurira kuti vanzwisise kuti tatove matambudziko rakakura. Saka kufanisa kwemashoko ndo chinhu chikuru chatiri kuona. Then chimwe chekupedzisira tichienderera mberi nechekuti damage yaitika yemaroads kunyanya yakanyanyisa zvekuti ndinoona kuti panenge zvapera apa kuchiclear maroads panoda kuti tinge tichibatsirana zvisingori zvehurumende chete nekuti mimomiti yakaenda mumarodhi nematombo zvinongoda kuti vanhu vari munzvimbo mudhuze imomo sepana
tangadimbuka
bridge.
Thank you so much. Maita wamadhuku, regai tingotora vamwe vari parunhare. Thank you so much. Chris, tine muteereri navateachers nyemba.
Yes, mnumzana Colin Ndlovu, unjani?
Nise Plumtree baba.
Oh, okay, kunjani Plumtree?
Hayi Plumtree namhlanje hayi ngathi umqando hayi unganeno hey malanga la mabili landlele bangaso umqando omncane lo.
Ah okay, ungathi nje ngamafitshane usiphathise kuhlelo lapha sesifike emaphethelweni.
Ya indaba ekhona ukuthi lokho kusehlele eZimbabwe ubuhlungu kakhulu impela lati kunje siphatheke kabi ngendlela okwenzakala ngakhona kodwa kusiphatha kabi kakhulu kakhulu kwedlula konke ukuthi uhulumende wethu lo ubuyela emuva kakhulu entweni ezenzakalayo ngoba kunje upresident wethu esimthembileyo Emmerson Mnangagwa ubonakala kuma Twitter ekhuluma kuphela akekho la ku ground ukuthi la asafe ubuhlungu lobo buzwa ngabantu bakhe uyabona so unxa ubaba ulaye engekho kubalekele ukuthiwa senkingeni uzwa njalo lanxa usalu ungehlaselwa isifo esinjengalesi singene leZimbabwe uyabona ukuthi akasikho comfortable sizizwa ngani vela sila baba nxa kunje eqinisweni iZANU-PF lo government wayo lo ongazwela abantu uzwelo hayi asiphathekanga asibili kahle sibili siyazi ukuthi ngumonakalo owelethwe uNkulunkulu ngesizathu kodwa ke la kumele abonakale njengopresident olobuntu ancedise abantu ngesikhathi.
Ah, okay. Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Colin Yellowman Ndlovu. Mr. Teach Zinyemba, welcome to the show.
Thank you so very much.
Yes, unfortunately we got you right at the tail end of the show. Can you quickly give us any weather forecast?
Well, the tropical cyclone or the ex-tropical cyclone Idai is gone. It's no longer there. We're not even talking about it. But we're still feeling some effects of its presence. In other words, because of the residual moisture that is still there, we still continue to get some cloudy conditions, particularly in the eastern parts of the Manicaland province, and some light showers still occurring. But we do expect the weather to become much clearer from tomorrow into Wednesday, we should see more sunshine and the warmer conditions. But just to emphasize, the tropical cyclone, but there's still some social media that is still saying the tropical cyclone is there. No, I categorically say it's not there anymore, but still continue to see some effects of cloudiness and light rain from time to time. But we expect much, much more clearer weather from tomorrow onwards.
Asi vazinyemba iyo mvura iri kunaya isiri isina hayo simba re cyclone idai haisi mvura inozongokonzera here matambudziko ekuzara kwenzizi nezvimwe zvakadaro
andifungidzire kuti zvingadaro nokuti mvura iyi haichanyai zvine simba sekutasa kwataita kuchibva kudutumpengo here mvura iyi ichangomvura inengogara ichingonayawo kunyanyanyanya nzvimbo dzakakwirira idzi tinoziva kuti ikoko mvura inogara ichinaya asi handitarisira kuti mvura iyi inge ichinaya mvura yakawandisa chaizvo imvura inongonayawo asi nokutarisa tinofanira zvakare kunge tichirangarira kuti taakusvika kumagumo kwemwaka wedu tinoziva kuti mwaka wedu unopera muna kusvika maybe makutangatanga kwaapril saka mvura inogona kunaya apo neapo asi hatitarisa kuti inganaye zvichienzana neyatanga tichiona mazuva mashoma apfuura.
So are we expecting the temperatures to warm up a bit because we understand that they are a bit chilly right now?
Well, we are expecting, as I've just alluded to, we are expecting warmer conditions. If there's going to be less cloud, that inherently, invariably means we're going to see more sunshine. Therefore, we're expecting warmer conditions across the country. In fact, some areas by today were even
Oh, I think we've
Hello.
The northeastern parts of Mashonaland and east and central. We do expect from that to them some cloudiness, but again, drier conditions to start to set in from tomorrow.
Thank you so much, Vazinyemba. Tinotenda zvikuru. Manga muchimhanya tangokumbira kuti mungopindawo muchirongwa kwema minutes mashoma aya. Tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Thank you so much.
Chris, ndiri kuona information yekuti hurumende ya kwanisa kuisa mari inoita $50 million parutivi ichange ichibatsira mapazi akasiyana siyana nemapoka akasiyana siyana ari kushanda mamwe mapoka ari pano ndozova kuti nguva yedu yamhanya ndaona pari kunzi civil protection ichange ichiwana mari yekushandisa kwoitawo veDDF vanenge vachiwana mari dzekushandisa migwagwa nezvimwe zvakadaro education ministry of health water and sanitation dzine chenda kwese ikoko magetsi vanenge vachikwanisa nguva vachiwaniswa mari inoita 50 million kuti zvinhu zvinge zvichireruka matunhu iwaya abatwa nedambudziko recyclone Idai. Chris.
Yes, I think we have said goodbye to Mr. Maduku.
Yes.
Thank you so much for joining us. Have yourself a good night. Be safe out there.
Okay. I will try to be safe. Information there in the U.S. land, which is far with one language. There's still a lot of panic in the communities.
Okay, thank you so much. That was Mr. Clarice Maduku of the Platform for Youth Development. He was talking to us from Harare. We also heard from Mr. Freeman Chari, a Zimbabwean based here in Ohio. That's all for tonight. My name is Chris Gande. Good night.
Neni, Jonga Kademiri, Singakangani, Vateri, Wakwanisa, Kupinda, Mchirongwa, Nivanga, Wachuona, Chirongwa.